zvakabuda mungoro iyi yakaitwa munambudzi zvinoratidza kuti zvikamu zvinodarika makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvinoti hori hushoma muchiuto nemubazi rezvedzidzo. Mukuru wezdi Dr. Pesai Rwanya vanoti zvikamu makumi matanhatu nezviviri zvivakabvunzurudzwa zvinoti mapazi ese ehurumende ane hori, asi hori uhu huri nani mumapazi maviri aya?
Zvisiyei nokuti kunobota panyaya dzekunana zinzeki, but education sector yese tichitarira tichibva kunana Murambinda, kunana Cholocho, kumaruzevha muno mutauni, vanhu vari kuti they are satisfied neservisi yavanopiwa nevadzidzisi, neservisi inopiwa vana vavo muzvikoro, nekuitwa basa kunoitwa nevadzidzisi. Izvi zvinhu zvakaoma, but vanhu vari kuti service yemueducation sector iri pamberi. Then kumiritari, vanhu vari kuti masoja varenge zvisai kusingatariri themiritary elite kati vakuru vakuru. Masoja haiti zvekurapsha, vari satisfied kuti inei actually army ine 57%.
Varo hanya vanoti vanhu havana ruzivo rwezvinoitika muchiuto uye vanosvika kuongorora mashandiro emasoja. Vanotiwo tsvakurudzo yavo yakaburisa pachena kuti mapazi ese ehurumende kusanganisira mapurisa ave kutya mauto, zvekuti mapurisa akawanda ave kutya kuita hori. Zvichitevera Operation Restore Legacy iyo yakabvisa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro gore rapfuura, asi vanoti tsvakirudzo yavo yakaburisa kuti mahofisi anopa zvitamba zvekuchaira dzimotokari nemapasipoti havana matyira uye vari kuenderera mberi nehuori. Pavanhu vese mazana mashanu nevanomwe vakabvunzurudzwa mutsvakiridzo iyi, makumi mapfumbamwe nevatatu vakati hapana chashanduka muvid. Kumahofisi anopa mapasipoti nebazi rezveutano ndimo munonziwo mune huori uye hamuitwe basa nemazvo.
Asi judiciary iri pamusoro iri kunzi kunana majudisi koti kunana haikoti kune corruption yakaku ndo namba 3 chatizvo vid registra office kuuya iyo judiciary kuuya heri kuri kunzi kukuva vanhu vari kuti sevhisi iriko iripuwa unomira maawas akawanda ende zvinobudamo ponenge uchisevhiswa hazvina kubuda zvakanaka.
Mutauro weChrist Coalition Zimbabwe vatavani mwoyo vati vanobvumirana nezvakabuda mutsvakiridzo yezdi vachiti ichokwadi kuti hautori chitamba chekuchaira motokari kana usina kubvisa chioko muhomwe.
Nekuti ukaenda kumapazi maviri aya zvokwadi unobva ipapo waamurombo, nekuti vanenge vakuisvina kunge tauro vachienza kubudisa makumbiro ose ari mupoketi mako kuitira kuti mari iyi iende kwete muhurumende asi mumbudu dzevashandi vehurumende.
Varuhanya vanoti vakawanda vavakabvunzurudza vakabudawo pachena kuti vanoona sekuti hurumende yava Munangagwa haina zvairi kuita mukurwisa uori. Varuhanya vanoti zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvakati vazhinji vese vari muhurumende iripo vakabatsirika zvikuru muhuori hwaiitika panguva yava Mugabe uye havakwanisi kupedza uori. Ongororo iyi yakaitwa munzvimbo dzinoti Lupane, Bwanda, Cholocho, Bulawayo, Umguza, Masvingo, Harare, Kwekwe, Kadoma, Chitungwiza nedzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.